Vatambi vane chitsama vechikwata ichi kusanganisira Bill Antonio vasarwa nemwedzi mitanhatu chete muchibvumirano chebasa chavanacho nechikwata chine mukurumbira ichi. Munyori mukuru wechikwata ichi vaWebster Marechera vanoti ichokwadi kuti pane vatambi vavo vane zvibvumirano zvebasa zviri kusvika kumagumo asi vavasina kudoma nemazita. Asi vaMarechera vanoti vakamirira kunzwa kumuraridzi wavo Tonderai Ndiraya kuti anoda kushandisa vatambi vapi mwaka unotevera ivo vogadzirisa zvibvumirano zvebasa.
Mutambo uyu ndeve varayiridzi, ndikangoti makochi ndo varidzi vemutambo. Maburi anoda kuvharwa, murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daidai.
Mashoko atawana anoti zvibvumirano zvebasa zvaIvans Katema, King Nadolo, Frank Makarati, Ralph Kaundera, Emmanuel Jalai, Arnold Mawadza, Keith Murerwa, Trevor Mafunga, Albert Eyonde naCaptain wavo Patson Jaure zviri kuperawo pari kupera mitambo yemwaka uno. Mutauriri weDynamos vatinashe Farao vavimbisa kutumira magwaro anoratidza zvibvumirano zvebasa zvavanazvo nevatambi vavo asi havana kuzokwanisa kuita izvi pataenda pamhepo. Asi pamutemo vatambi ava vave kutenderwa kuita hurukuro yebasa nezvimwe zvikwata izvo zvinenge zvichifarira matambiro avo. Mitemo yenhabvu pasi rese inotendera vatambi kutsvaga rimwe basa kana kwasara mwedzi mitanhatu chete kuti chibvumirana chavo chebasa chipere. Vatambi ava vakawana mabasa chibvumirano neDynamos chapera kana kuti chisina kuwedzerwa, Dimbare hapana chainowana sezvo panenge pasina mubatanidzwa pamapato maviri aya. Studio 7 haina kukwanisa kubata vatambi ava kunzwa kuti vari kurongei nezveramangwana ravo. Vamwe vatambi vaviri veDynamos, Shadrack Nyawa naEmmanuel Paga vari kuTanzania uko vari kutsvaga basa kuchikwata cheAzam vachipfuurira zvekare kunedzaraki ravo kuPyramids yekuEgypt. Dynamos inoti ine chibvumirano nevaviri ava chinosvika muna 2023. Maneja waNyawa vaGeorge Deda vanoti varitsvagira vatambi ava basa kuti vawane raramo nekuti munhabvu yemuZimbabwe hamuna chirimo.
Bhora muno muZimbabwe harina pundutso yakakwana, harina pundutso inobatika nenyaya yekuti vatambi webhora vazhinji vemunomu vari kuwana maRTGS. Izvinove zvinoti mari dzavo dzikapinda mumabhengi akaunti pavanozokwanisa kutora mari iyoyo inotadza kutenga zvainofanira kunge ichitenga.
Vadeda vanoti vanomirira vatambi vese vane zvibvumirano nechikwata nevasina vachiwedzera ivo kuti kune avo vane zvibvumirano zvebasa zvikwata zvavo ndizvo zvine izwi guru mumari inotengwa mutambi. Dynamos neHighlanders dzinowana rutsigiro rwemari kubva kukambani yeShoroma yava kuda kwashe Tagwirei. Asi vatambi veDynamos vanogara vachigunununa nekusapiwa mari dzemabhonasi panopera mitambo vachinzi vanozopiwa gore rapera. Pari zvino Dynamos iri kurwisa zvakasimba kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League iri pachinhano chechitatu, point imwe chete pasi peChicken Inn iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya ari kuchema kuti Nyawa naPaga vakaenda iko zvino zvinokwanisa kukanganisa hondo yavo yekurwira kutora mukombe wemwaka uno. Dynamos ine mapoints 24 yakaenzana neFC Platinum iyo ine mukombe uri kurwirwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.